Mashoko aburitswa nemunyori muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota ehurumende vaMishek Sibanda anoti vamunangagwa vazorodza vachiwenga basa vakamirira kupiwa rimwe basa. Lieutenant General Philip Valerius Banda ndivo vakwidziridzwa kutora chinzvimbo changa china vachiwenga. VaSibanda vatsuviwa naMajor General Ezai Chimonyo avo vakwidziridzwa kuitwa Lieutenant General. Air Marshal Perence Shiri avo vanga vari mukuru wemauto vakwidziridzwa kuita Air Chief Marshal vasati vazorodzwa zvichitevera kudomwa kwavakaitwawo kuve gurukota rinoona nezvekurima. Vasurusiso Moyo avo vakagadzwa kuve gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vakwidziridzwawo kuita Lieutenant General vasati vazorodzwa, uye vaEnko Bedrugeje avo vakaitwa murongi wemisangano muzanu PF vakwidziridzwawo kuitwa Lieutenant General vasati vazorodzwa zvakare. Vamunangagwa vakuridzirwa vanga vari mutevedzeri wemukuru mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga ndivo vadomwa navamunangagwa kuti vapanobata matomo emukuru mukuru wemapurisa apo vaAugustine Chihure vari pazororo vakamirira kuenda pamudyandigere pakupera kwemwedzi uno. Zvichakadai nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaVivid Gwede vaudza Studio 7 parunhare kuti zvave pachena kuti vachiwenga ndo vachaita mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri wenyika, asi vati zvaitwa izvi zvinoratidza kuti vamunangagwa vanodai kuva nevanhu vatsva muchiuto nekune rumwe rutivi vachizvikomberedza nevanga vari muchiuto muhurumende yavo. Vachiwenga ndivo vakatungamira masoja kuti amanikidze vaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye basa, zvakazoita kuti vamunangagwa avo vakange vadzingwa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika vazotora matomu kubva kuna vaMugabe. Zvichakadai vaValerius Banda vazivisa kuti masoja apedza chirongwa cheOperation Restore Legacy icho chakaita kuti vaMugabe vasiye basa. Asi veruzhinji vatataura navo mumigwagwa vakaita savaTimothy Kambarami vati havasi kufara kuti masoja ave kubva mumigwagwa vachiti vanotyira kushungurudzwa nemapurisa.
Aiwa no mapurisa anadzoka ndo pane dambudziko redu pfuzi kufamba parodhi kuchange kwakunesa. Ii masvondo apfuura aya zvanga zvakanaka kufamba nemotikari dzose mapurisa anga asipo parodhi kufamba kwanga kuri nyore. Mapurisa anopedzera vanhu nguva zvakare vanoda mari kazhinji zvinotikanganisa isu vanhu vachitairi.
Mumwe vanotengesera mumigwagwa muzvare chenesai chakadya vati vafara kuti masoja anzi abve mumigwagwa asi hazvina zvazvinobatsira kwavari sezvo vachiti huchangoramba huri hwekiti negonzo pakati pevanotengesera mumigwagwa nemapurisa ekanzuru.
Haa masoja atikanganisira asi pese pavakambogona zvavasapa vatikanganisira isusu semavhenda dai vasiya vatikinyirawo mapurisa ekanzuru aya anotishungurudza sevanhu vanotengesa murodhi nekuti tikaramba tichinetsana kusvikira hamheno nemapurisa ekanzuru.
Mutauriri wemapurisa amai Cheri Charamba vati vachazotaura pamusoro pezvichange zvichiitwa nemapurisa mukati memazuva maviri ari kutevera zvichitevera danho ratorwa nemasoja rekupedza chirongwa cheOperation Restore Legacy icho chakatanga musi wa18 Mbudzi kusvika nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.